Chitsauko 89. Anodzidzisa mupereya achienda kuJudhea. Ruka 17 verse 1 kusvika ku10 uye Johani 11 verse 1 kusvika ku16. Zvichakurukurwa muchitsauko chino. Kukanganisa kutenda kwevamwe imhosva yakakura. Kanganwira uye iva nekutenda. Jesu ava nenguva ari mupereya mhiri kwaJordan. Johani 10 verse 40. Iye zvino ava kufamba achienda kumaodzanyemba akananga kuJerusarema. Haasi ega. Vadzidzi vake vari kufambawo naye uye panewo mapoka makuru evanhu, kusanganisira vateresi nevatadzi. Vanyori nevafarisi avo vanoshura zvaanoita nezvaanotaura varipowo. Vanofanira kufungisisa chaizvo mifananidzo ichangobva kutaurwa naJesu inoti, wegwai rakarasika, wemwanakomana akarasika, uye wemupfumi naRazaro. Zvimwe pfungwa dzaJesu dzichiri pakushorwa nekunyombwa kwaanga achiitwa nevanhu vanomupikisa. Saka anotanga kutaura nevadzidzi vake achivaudza zvimwe zvezvinhu zvaakambodzidzisa ari kuGarirea. Somuenzaniso, anoti, hazviiti kuti zvinhu zvinogumbura zvirege kuuya. Kunyange zvakadaro, ane nhamo uyo wazvinouya nokwaari. Zvichenjererei. Kana hama yako ikakutadzira, itsiure. Kana ikapfidza, ikanganwire. Kunyange kana ikakutadzira kanomwe pazuva, ikadzoka kwauri kanomwe ichiti, ndapfidza, unofanira kuikanganwira. Ruka 17 verse 1 kusvika ku4. Mashoko ekupedzisira aya anogona kuyeuchidza Petro nezvemubvunzo waakambobvunza nezvekukanganwira kanokwana kanomwe. Vadzidzi vachakwanisa here kuita zviri kutaurwa naJesu? Pavanoti kuna Jesu, tiwedzereiwo kutenda, anovavimbisa kuti, kudai maiva nokutenda kwakakura setsanga yemasitadhi, maizoti kumuHabhurosi uyu, dzopuka uzvisime mugungwa, uye iwo waizokuteererai. Ruka 17 verse 5 ne6. Zvechokwadi kunyange kutenda kuduku kunogona kuita zvinhu zvikuru. Jesu anoenderera mberi achidzidzisa kukosha kwekuzvininipisa paanoudza vaapostora vake kuti, ndiani wenyu ane muranda anenge achirima kana anenge achichengeta boka rezvipfuwo angati kwaari kana asvika achibva kumunda? Chibva wauya pano utsename patafura. Panzvimbo paizvozvo, haangati here kwaari, ndigadzirire chimwe chinhu kuti ndidye kudya kwangu kwemanheru, upfeke eproni, undishumire kusvikira ndapedza kudya nokunwa, uye pashure iwewo wozodya hako nokunwa. Iye angaonga muranda wacho nokuti aita zvinhu zvaakanzi anofanira kuita here? Naizvozvo nemiwo, kana maita zvinhu zvose zvamunenge manzi muite, itii, tiri varanda pasina. Zvataita ndizvo zvataifanira kuita. Ruka 17, verse 7 kusvika ku10. Mushumiri wese waMwari anofanira kunzwisisa kuti kuisa zvinhu zvaMwari pekutanga muupenyu kwakakosha. Uye mumwe nomumwe anofanira kuyeuka kuti kushumira Mwari musangano rake chikomborero. Zvimwe achangobva kutaura izvi, imwe nhume inobva yasvika. Yatumwa naMaria naMarita, hanzvadzi dzaRazaro, avo vanogara muBhetani kuJudhea. Nhume yacho inoti, Ishe, onai, uya wamunoda kwazvo ari kurwara. Johani 11, verse 1 kusvika ku3. Kunyange zvazvo anzwa kuti shamwari yake Razaro yarwara chaizvo, Jesu haarwadziwe zvokushaya pekutangira. Anoti, kurwara uku hakuna vavariro yekuuraya, asi ndekokuti Mwari akudzwe, kuti mwanakomana waMwari akudzwe naku. Anoramba ari munzvimbo yaari kwemazuva maviri, ozoudza vadzidzi vake kuti, ngatiendeizve kuJudhea. Vadzidzi vanogunununa vachiti, Rabhi, nguva ichangobva kupfuura vanhu vomuJudhea vakanga vachitsvaka kutema ine matombo, zvino mava kuenda ikoko zvakare here? Johani 11, verse 4, ne7, ne8. Jesu anovapindura achiti, hapana maawa 10 nemaviri echiedza chemasikati here? Kana munhu akafamba muchiedza chemasikati, hapana paanorovera, nokuti anoona chiedza chenyika ino. Asi kana munhu akafamba usiku, anorovera pane chimwe chinhu, nokuti chiedza hachisi maari. Johani 11, verse 9 ne10. Anofanira kunge ari kureva kuti nguva yaakanzi naMwari aite ushumiri hwake haisati yapera. Saka ari kufanira kunyatsoshandisa nguva shoma yaasarirwa nayo. Jesu anowedzera kuti, Razaro shamwari yedu azorora, asi ndiri kuenda ikoko kunomumutsa muhope. Zvimwe vachifunga kuti Razaro akangozorora hwake uye kuti achapora, vadzidzi vanoti, Ishe, kana azorora achapora. Jesu anovataurira pachena kuti, Razaro afa, asi ngatiendei kwaari. Johani 11, verse 11 kusvika ku15. Thomas anoziva kuti Jesu anogona kuurayiwa muJudhea, asi nekuti ane chido chokumutsigira, anokurudzira vamwe vadzidzi achiti, Ngati ende iwo kuti tife naye. Johani 11, verse 16. Mivunzo yokudzokorora. Jesu anga achiparidzira kupi? Jesu anodzokorora dzidziso dzipi, uye anoshandisa mufananidzo upi kuti abudise pfungwa yekuzvininipisa? Jesu anogamuchira mashoko api, uye nei Thomas achitaura nezvekufa naJesu?